manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona nekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose. Vanhu vaviri vanofa neCOVID-19, vamwe 64 nevana kana kuti 64 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Vana vechikoro 43 kana kuti 43 vakawanikwa vari pakati pevakabatwa vaine chirwere ichi. Vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 uye vamwe vanhu 64 nevana kana kuti 64 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 ava 43 kana kuti 43 vana vechikoro, 22 vari vemudunhu reManicaland, 14 mudunhu reMasvingo uye vanomwe vari kumateveleland North. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika wakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 4696. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 133,393. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 3,442,959. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevashanu kana kuti 2,686,545. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 panosvika kupera kwegore rino. Inoti iri idanho rekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zimbabwe nezuro manheru yakadomwa kuti ive mutevedzeri wasachigaro weWorld Kimberley Process sangano rinoona nezvekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose zviri pamutemo. Izvi zvakaitika pakupetwa kwemusangano weWorld Kimberley Process waiitirwa kuMoscow, guta guru reRussia, kubva musi wa8 mbudzi kusvika musi wa12 mbudzi. Kudomwa kweZimbabwe kunoreva kuti muna 2022 ndiyo inenge yave mutevedzeri weBotswana, iyo ichange yave iyo sachigaro, uye muna 2023 Zimbabwe ndiyo inenge yave sachigaro. Sangano reKimberley Process riripo kuona kuti mangoda anenge achitengeswa kubva munyika dzakasiyana-siyana ari kucherwa zvisina ropa mukati here, uye kuti mari dziri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwemangoda aya hadzisi kushandiswa mukuita zveugandanga. Russia ndiyo sachigaro wesangano iri pari zvino ichiteverwa neBotswana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti kudomwa kweZimbabwe kuti itore chigaro ichi chiratidzo chekuti pasi rose rine chivimbo nehurumende yeZimbabwe uye mashoko ekuti Zimbabwe yaitengesa mangoda eEuropa aive manyepo.
Tiri kuti isu chidanho chakatorwa ichi chidanho chakanakisa zvikuru kuZimbabwe. Chinoratidza pasi rese kuti guwa raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana vaguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngoda yeEuropa zvaratidza kuti aiva manyepo anga akangogadzirira kusvibisa zita reZimbabwe. Hazvingaitiki kuti nyika idzi itungamiriri sangano rinoona nezvekutengeswa kwengoda mupasi rese kana iyo ine ngoda dzisingabvumirwi kana dzisingadivi kana kuti dzinowandikwa neEuropa sematauriro aiita vazhinji. Saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngoda yayo yakakosha zvikuru kana tine utsamu hukuru kana tichidarisa nedzimwe ngoda dzedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho. Munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega. Kune anodoma vamwe vese vazobvumirana. Saka kana ukadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevasina ropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe nzvimbo vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko. Chechipiri hapana umbo hwekuti vane ropa mumaoko. Chechitatu hapana kana chinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge dzichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese. Chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma, hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaivazochera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magara amanga makaita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance iro rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa vafarai maguhu. Ava vanoti kudomwa kweZimbabwe hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo pasina sarudzo dzinoitwa kumisangano yakadai, asi kuti nyika ndiyo inotokumbira kuti inodawo chigaro.
Kusarudzwa kwacho kunongobva pakuti any country yanonzi maparticipants nyika dzinenge dziri mukimberley process inokwanisa kukumbira kuti tinokumbirawo kuti tive mutevedzeri vasachigaro mugore rakati. Kana pakasava neanopikisa ndozvinobva zvatongovapo. Saka Zimbabwe yakakumbira kuti inge iri mutevedzeri weBotswana muna 2022. Haasi maelections, hakuna mavhoti. Kimberley process haiiti zvemavhoti ma sezviri kuripotwa mustate media. Kimberley process inoshanda kuburikidza nekubvumirana vanhu vanoita hurukuro. Kana pakaita nyika mbiri dzinenge dziri kuti toda kuva mutevedzeri vasachigaro muna 2022, Kimberley process inokwanisa kuva tigarai pasi muri vaviri mutaurirane.
Iko kupinda kweZimbabwe kuti inge iri mutevedzeri wasachigaro kunorevei tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe? Nokuti tinonzwa vamwe vachichema kuti vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe.
Meeting yeKimberley process ndeye madiamonds. Havanei nezvematongerwo enyika, havanei nezvakawanda. Saka chero pakanzi paitika dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, hazvinyanyi kukanganisa basa reusachigaro weZimbabwe kuKimberley process. Asi dambudziko ringangoitika nderekuti gore richatora usachigaro Zimbabwe muna 2023 igore resarudzo munyika medu. Zvoreva izvo kuti sarudzo idzodzo dzinofanira kuitwa murunyararo nekuti pakava nemhirizhonga Kimberley process ichakwanisa kutsvika kuti madelegates vakauya kuZimbabwe kuri kubuda mareports ekuti kana kuti vanhu vari kupondana nekuda kwezvematongerwo enyika vanhu vanenge vaakutya kuuya kuti vanogona kubatanidzirwa mumhirizhonga dzinenge dzichiitika munyika saka ndopane dambudziko guru ipapo saka dzikaitwawo murunyararo hapana dambudziko riripo
ko kugunun'una kuri kuitwa nevari kwachiyadzwa kuri kucherwa mangoda havatarisiwo here izvozvo vekimberley process
Kimberley process ndeyebusiness ndeyekutenga nekutengeserana madiamonds saka chavari kuinga chete madiamonds kana achiwapa profit that's good zvimwe zvese izvi havana kana nebasa nazvo chavanenge vachida ndechekutarisa kuti vane nyikana here kuti vava nemadiamonds anenge akachipawo uye aine uwandu uye aine quality yakanaka ndo chete chinhu chavari kuda munomu zvekuzoti ndiani ari kutonga kana kuti zvakadini havanei nazvo zvese izvi
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kwoupenyu kwawedzerwa nechirwere checovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
pakava padhamu rekaribha kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma dhamu iri riri pakati pezimbabwe nezambia kunze kwegwenya remagetsi karibha inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata chezpc karibha nezvimwe zvikwata zviri mupremier soccer league vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere checovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu svondo rapera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yepsl vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa vamenadzi mhere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekaribha vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita secape united dynamos highlanders nefc platinum asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora gumi ekuamerica
zvafananiswa kugemo rekambani hapana mari yataita bhozi fend kuti vanhu havasikuwe bhozi vanhu zvakafana kepi iti mhombe saka painouya mamwe zuva yese toita mari kanda pava pasina vanhu inyaya yekuoma kwezvinhu bhozi masapotes anokuwe saka one bhore racho rakudhura kuti ma$10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatooma ifirst time usatomboita sezvaita nhasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclemio sambo vasambo avo vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba
Considering people, we are just awakening from the COVID-19 thing. Everyone in greatly affected. Unono siya $10 people. Then kumba unamuwe mafiki kana madomasi. Saka tukutukuti.
Panyaya kukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro wekaribha resident association vasemawawo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuamerica
vagari vemukaribha vakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamunga stadium waya uri pakati pezpc karibha Kariba versus Cape United. Anova matangu ya tega rukuona chibatariswa ma $2 ma $5 niko zine izi PSL yaka uya nikutiko ya kubatarisa wano $10.
Chikwata cha Cape United ito chakataba na ZPC Kariba ni Mugolera zikaita mangange 0-0 achina kufamba ni matigiri wacho wakawanda sezo avai mboita zikuzaza mabazi mavirika na matatu izwaka kanganisa bizinisi lewa notengesa ole ava achina kukwanisa kunzwa diure PSL kuti wachadzikisa ere marize kupinda kunoona bora nekuda kwekuchema chema kurikuita matigiri wenhabvu wakawanda sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare Kudzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto maviri Uganda People's Defense Force ari kushanda ari pasi pe African Union Mission in Somalia kana kuti AMISOM atongerwa rufu uye vamwe vatatu vakatongerwa makore makumi matatu nemapfumbamwe vari mujeri muchiri mekuwanikwa vaine mhosva yekufa kwevanhuwo zvavo. Dare remauto Uganda ragara muMogadishu rawana mauto maviri aya aine mhosva yekuuraya vachidziva vanhuwo zvavo pedyo nemusha weGoliwen uri mudunhu reLower Shabelle muSomalia munanyama vhuvhu gore rino vamwe vatatu vachitongerwawo kuve nechekuita nemhosva iyi. Mutongi wedare muLos Angeles muAmerica anunura muimbi Britney Spears kubva kumutongo wedare wakanga wakatara kuti upenyu hwake pamwe nemari dzake zvinge zvichitariswa nemumwe munhu kwemakore angada kusvika 14. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achitanga bato rake rezvematongerwo enyika riri bato rinopikisa. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yamakanzwa paStudio 7 neZuro Maneru.
Internet Manyara Irene Menziwa and zita repati yangu rinonzi Freedom of Rights Under Sovereign, which stands for us. Ndichitanga kupinda mu politics ndakambomira mira kumiriko makungwa uku ndichimirira ma communities, disability communities, ma issues avo ema communities so that they can be represented ku political world, like in parliament as well, kuti chiri kuitika, what are my issues, especially disability community, ne mental health sector. So I was raising awareness ye mental health kuti if it's like, you know, a taboo to say kuti you've got mental health and people shun you or you shun people away or things like that. Those who shall katanga na zoezo so dogzo pets randas on go pinda mu politics party, those the katanga na yo.
Mangamuri ku miri makungwa kupi uyo shemuru tambirwa say momoms Zimbabwe same zima.
Andiri ku United Kingdom, dokwanda andiri, and the chiru kungo ita back and forth. Dirimono on the England, kwacho nishinguta zoma business and dinao England, but mainly I'll be based here. Ndichangotanga kupinda muno, it's just a lot of say, especially kwa vechikadzi kuti munacha munoziva mupolitics umu iri yevarume, saka was just the first to welcome, if I can say it that way, that I got to, you will not go anywhere. You will never be heard. And so many things. I'm going to ask you, I'm going to ask you, I'm going to say, you're a business, you're a married, you're a married, you're a married, you're a married. So this is what you're going to say, you're going to say, you're going to say, you're going to say, especially for the first interview, and I'm going to say, she announced that we're going to launch a political party, and this is where we are heading, and this is my my way forward, and things like that. So rather than people looking at and not looking at or something that's very difficult for a lot of Zimbabweans to do, they look at you as a woman first, you know, before your career. So if they could do it the other way around, I'm sure we can change the country for the better. Sandusha, but it was more on my personal life rather than my professional life.
Vamwe vanotiwo mapato anopikisa anyanya kuwanda aya munyika anokwanisa kuzopatsanura mavhoti pachaitwa sarudzo dza 2023. Inyi munoti?
And ichocho ichokwadi, because the more parties there are, then the more we divide, you know, the votes that are amongst us. So zvinhu zvekuti ndinotoziva izvo zvekuti chinhu chinokwanisa kutadzisa kuti I think proper democracy iite reachable nemaparties mamwe akatanga kare naizvozvo. But muri ndichingotarisawo kuti kutambudzika kuri kuita mapata acho akudhara akafumwa karaya ndo zvakandipa kuti zvindisimudzire kuti let there be a voice, let there be an opposition party. As you can see, but I think a division yakatenchwa kudhara iyoyo, I think it was there before me. Saka division yakaitwa nemamwe opposition parties amunoziva ari very very strong, yakaita savana MDC yavo. Zvakatoratidza kare kuti there's never going to be a win for any opposition party with the current situation. Saka ndozvo zvakasumudzira isu vanhu vechikadzi tichiona kuti aiwa zvika mamirira zvakaita kudai. So division yacho itoripo, whether I'm coming in or not, that division you have to define kuti is there going to be a win for an opposition party or not. Mm-hmm. And of which, if you look at it, it isn't going to be a win as long as that division is there. So in it, we undergo and in a territory, I think it will be a good unity for all. So in that, the campaign name is the Change Mindset campaign. That's the name of my campaign. This is the party, I think in this city, it is a globalization of minds. QN politics are more policy orientated, not personalized orientated. But if we carry on to get a noisy, we are fighting for leadership. A panel QN policies are solution orientated. Divisions are it. Tatukana, you know, personifying, you know, politics. I don't think it's helping Zimbabwe.
Nyahuye ndiri mu Washington.
Tinotenda mavelasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nasi tiri kutarisa nezvemoto unonzi wanga uchipisa midziyo nedzimba pane mumwe musha kwamusami kwamurehwa kwemasvondo akati kuti adarika. Kunyanga hazvo n'anga nemaprofita vakasiyana siyana vakaenda pamusha uyu vachiedza kudzimura moto uyu uye kubatsira mhuri iyi. N'anga nemaprofita ava vaibata zvakasiyana siyana pamusha apa zvinosanganisira nyoka. Zvavaiti ndizvo zviri kukonzera moto uyu, asi moto hauna kumira. Vamwe vanoti havatendi kuti kune masaramusa akadaro angaitika, vamwe vachiti hakuna uroyi. Chii chingadai chiri kuitika? Muhurukuro yedu tabata zvakare mutungamiri wesangano revarapi vechiwanhu rezinata sekuru George Kandiero avanotanga nekutsanangura kuti uroyi huriko zvechokwadi. Kune musha pamusamu kukukross wanga uchinzi uri kungobvira wegamoto mbatya nemidziyo zvichitsva. Imi sezinata, zvii zvamunotaurawo pamusoro pechiitiko izvi?
Zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo zvakawanda chaizvo. Ndine nyaya dzakati wandei dzemoto idzodzi dzemba dzinongotsva zvisinganzwi zvichisvika kuti moto wacho watangwa nei. Kunoya weforensics vaya vachizotaura kuti aiwa isu hapana tatiri kuona kuzisa moto. Kuhusu kana matangu mire ipa moto ya utungu tanga. Chanunga ngutawa eni chaka mireza zinata lije kutu uroi guri ipo. Kasa mbuite zukufuri ya nana kunyebira na kuti. Chununa mataka na wati zushua roe hakuna uroi guri ipo. Wanawano shirikitu. Saka alinga zi angu pane iwe ya mungu kutawala in particular kuti. Chaka kunzeza chii asikune wanawano shirikita. Indi kune wanawe kuti usazungu story lightly. Kuti uwa mnaka kutu usazungu kana kuti tumeza zakati. Waliko zushua noto zita.
Kune wanga wachitio ko, tirukuona zinata yaka nyarara panya ya zemoto hizi. Tirukuona mapostori ndo harukunza haruku manya manya ikuko. Hapana o, zirikuit kwa nisanga nureni.
Sorry, mimi ya isa natutanga utu ni mwani. Nungunona, zuniti kandizu kutu kukanzu kwa ikila nyaya ya kati. Nga chinzi wari ziwe mba ilikucha. Kana kuti wakuru edu ni imo umoto wa yaku zinata. Nungunona, mwana iso siri association. Ya kato umbwa ni act of parliament, inakonza suwe ni act of parliament. Atimbo kambiri hili zinu, chukutuwa kambiri. Aywa, chinomizu ya mwizi, au ya kutu, aywa, nilipuka urubati umezu wakati. Tozi ya kutu tumenye amzi ABCD ino kuna kutia basai. Tumupa, unu itapasa.
Imwe nyaya sekuru inyaze marisho wa umeda, kana kuuraiwa kwewa nuzikuru wana. Mkuchekeresi kwa tinona uti nyaezu zinenge zenga zichisimuka mazuwa apera Muzimbabwe jiza munga taurao sezi nati
ee marisho omeza zine marisho killings haya ee jine statement ya nuka na chungo taura chunone zane chungo kwa jindi na chungo nungoji aa inanga asindu nungo mfunza even kumapuriza chie kono kwa ndagambo wafunza last time kutu chandene ngini chita hii kari nanga inenge yanzi njio ya choya ita zinu wakata isi ni uti susa sito fari wezi tari rivara zinenge zikanga nisika zinenge pisangani zinu wakata rusu nukanga nisa zitari rivara api wakubatira rishinji wezi mbako saka hindi vesu mnuzo nani yetu nukuda hizi zinenge zine wano ukama mkati unye pane anenga hata uga mtana mkati waka za kati zinu wakata marit za kati wazuku tozia mtu zwa wakata kutu zwashu nunga mbunda hizu zuzu kuti tari nanga minuti zuzu pina papi papa asi kashindi mnono ukama nduwa nanzi wakwe wano hapa ane mabuti pata akati hazu hune pai nao in so on chinyewano anonzi wanenda ni msora minuku nana South Africa mungu anisa tinda wana mrati ya kambu bashkwa anisa zini isu kusu ndi sisi nata bukuna mambunzi wanatara zikoto konda tinungu ya mbira uwezi wanenda kunu kasirwa uwezi ya kumba mchufu ya kanaiku kunganga kuti ukaona wafu ndi uyane ropa tuzaku inda kunu opaka na kumabuti pati kana chii isu tine maofisi yedu nema hotline numbers yekuti kana kumapuri sacha yiku endai kunotaura nekuti hakusisikika hapa kunenge kwakuitwa zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu zvakashata ende kazhinji kacho kuti ropa uzori wani kunge paine munhu atokwatwa
ko panyayawo dzen'anga kana kuti maprofita kana dzimwe nhengo dzezinata vanenge vachiti kande miri akaendawo nokumbira achiti ndiri kudawo mushonga wekupfuma wopiwa izvinozonzi udeure ropa zvii zvamungataurawo
ndozvakangofanana nezvandaichabva kutaura izvozvizvi kuti mukaona makutaura zvinhu zvakadaro kunonzi kuromba hakusi kurapa zvinhu tu zvakasiyana munhu arokakubudirira mune chokwadi une mudzimu wako une kushava kwaunoita tine vanhu variko vanogadzira kuti aiwa kana ringa webhizinisi rinonga kuti riindiri mberi pane magadzirirwo azvinoitwa zvakachena zvisina ropa mukati saka avo vanoita zvekurombesa nekudi ini ndinotoona kuti maauthorities kazhinji ndinoona vamwe kunana Facebook muchichiva chitaura pachena kuti ndinorombesa ndinozodai vanhu ivavo aithinge ngavambosungwe
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyero nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
aiwa tatendawo nesu
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzero wasachigaro weKimberley Process iyo inoona kuti kucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose kuri kuitwa kuchiteverwa mitemo yakatarwa here. Vanhu vaviri vanofane COVID-19 vamwe 56 nevana vachiwanikwa vaine denda iri 43 vavo vari vana vechikoro. Vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kunenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nedenda recovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bakufu.